mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa ravhisa mapurisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira muHarare. Mapazi akasiyana-siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvekumira kwakaita kunze kuGermany. Tichaunzawa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe rinoti nezuro rakazivisa mapurisa nezveurongwa hwenhengo dzaro hwekuda kuratidzira musi wa10 chikunguru dzichinyunyuta nemabatirwo adzinoitwa dziri kuitwa nemutemo mubasa radzo. Mutauriri wesangano iri vaEmmanuel Kwamira vanoti mapurisa atambira tsamba yavo zvakanaka chose uye avimbisa kuvapa mhinduro nekukasika. Vakwamira vanoti vachanosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende pamwe nekumahofisi egurukota rezvekutongwa kwematunhu iro rinoti vari kushungurudzwa nemapurisa ekanzuru pamwe neZRP pavanenge vachiita basa. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakwamira.
Tasvitsa tsamba yedu kumapurisa nekunyunyuta mabatirwo atiri kuitwa mukati memugwagwa. Vokutengesa matikuta kuti tiwane mararamiro nekuti nyika yacho neyaoma yakuda vanhu vanenge vachizvishandira. Saka sisu semasangano remavhenda tiri kuti isusu tatora tsamba yedu tikanyora tiyakanangana nekuti tivazivise kuti tichange tichifamba mukati mumugwagwa tichimacha kubva pamaofisi edu muna Julius Nyerere panamba 43 topinda muna Rizende Road tobva tatedza Robert Mugabe tosvika pana 40 totena tokudza na 40 tozofamba naNelson Mandela kusvika papalamendi tichiendesawo zvinyinyiso zvedu zvekuti sezvo iri nyika yakaoma taida hurumende chaipindire mukati menyaya dzacho isiye vanhu vashande vararame nokuti izvo zimbavha dzawanda zvakanyanya nekuda kwekukonzerako kumhanyiswa kwavari kuita nekuterurwa zvinhu.
Muri kutarisira kuratidzira riini uye nguvai?
Musi wa10 July tichatanga na11 kubva pakona Julius Nyerere na Bank Street pana Rizende panokwirirwa malifti kuairport.
Chii chihombe chamuri kunyanyo nyunyuta nacho? Nekuti tinoona kuti vazhinji venyu vanotengesera migwagwa muHarare nemamwe maguta vanenge vachinzi vari kuita izvi zviri kunze kwemutemo.
Takaenda kukanzuro tikatipei nzvimbo dzokuti tishandire tisapera tichimhanyisana zvatiri kuita. Kanzuro haina nzvimbo dzokupa vanhu. Vakatiendai kucoca-cola munoinvestigeta. Tikainvestigeta coca-cola kuya tikadzoka neripoti tikavapa tirati onai ndo zviripo maland barons akabata nzvimbo kiti penzi dzokuti tishandire. Saka naizvozvo vakangotiziya asi vari kuramba vachingomhanyisa vanhu murodi. Tikati isusu zviri nani sezvo tipa constitution yedu ichibvumirira kuti tiproteste atine zvinyuto. Tine zvinyuto zvokuti hurumende idzoke iongorore kuti izvo zvavakati kuti vanhu vabve murodi vanhu vorarama sei, tomirira kubatana ngunzi here kana toita sei, tichabva kwavari kuti vachatiudza toita sei, tapedza kuvapawo magwaro edu.
Vamuri kunyanyonangana nawo mukuratidzirawo mundiani? Nekuti imi muri kushandisa nzvimbo dzekanzuru asi ndiri kunzwa muri kuti muda kuenda kuparamendi.
Tine chinyinyuto chekuti tida kunanga nekuparamendi. Paramendi iongorore mitemo yedu yetsamba dzatichavanyorera zvokuti mavhenda havasi vapari vemhosva sezvo vati vaibata vovasunga vovaisa maseozi kuri kunzi mutemo wakagadzirwa kubva kuparamendi. Saka parliament ine ngene petition yayo. Ndine iri kuenda ku government, kadidi government, tichireva kune avo ma ministers anenge akapuwa zvinzimbo. Zvakanangana na minister wenoka ku government. Saka ndo vatinoda kuti vanoona tsamba yavo, ndo vachataurira nekanzuru yavo, vapedza kutaurira nekanzuru, vozotiudza. Musi watechinzi kuparliament wacho tichida kuti tiripo pane discussion nyaya yedu. Vatipomu kana kuti tinge tirimo muparliament, tichibvunzawo mubvunzo kuna minister, takamirawo, takamirira mazenzi.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revanotengesera mumigwagwa Survival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapazi akasiyana-siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvamamiriro ekunze kuGermany. Musangano uyo unonzi Bonn Climate Change Conference uri kuedza kutsvaga nzira dzekuti nyika dzepasi rino dzidzikise hutsi hunobviswa hunosvibisa mweya unofemwa nevanhu kana kuti green gas emissions. Kusaka dzidzikiswa kwemweya uyu kunonzi nenyanzvi kwai kukanganisa mamiriro ekunze, izvi zviri kupa kuti nyika dzakaita seZimbabwe dziite mafashanu emvura uye madutu mpengo emepo akaita saCyclone Idai. Mukuziya nezvemusangano uyu uyo wakatanga musi wa 17 uchizopera musi wa 27 mwedzi uno, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze mubazi rezvekurima vaLawrence Mashungu.
Ya, musangano watiri kuita kuGermany Climate Change Conference. This is a conference inoitwa each and every year around May, June, sometimes in April. And this is a conference which is there to prepare for the main climate change conference inoitwa muna December. Because each and every year, nyika dzese dzapasi pano zvinoita musangano wegore uya unonzi muchirungu COP. COP zvinenge zvichingoreva Conference of the Parties. So pa Conference of the Parties apa nyika dzese dzinenge dzichitaurirana kuti toita sei pamusoro pekugadzirisa zvinoitika pamusoro peclimate change.
Ndezvipi mungape mienzaniso?
Zvingava adaptation nemitigation. Saka pakati pegore tisati taenda muna December for the main conference, tinosangana zvakare tichidzeya dzimwe nyaya dzinozopera muna December. Ikoko ndo kunekwa kuzoitwa ma decisions anozonyoreranwa kana pasi kuti nyika dzatenderana na zvakati. Saka panguva dzinedzi tiri yatingati a mid session conference yetinoita muna June. Then muna December ndo petinozoenda ku San Diego ku Chile kunenge kune COP 25 inoitwa ikoko. Saka our ma preparations atrikita kuno ku Germany ku Bonn.
Ko ndiani ane vakamirira Zimbabwe pamusangano?
Right. Nyika yega yega pamusangano ye United Nations Framework Convention on Climate Change. Nyika yoga yoga ine wavanoti a focal person. Sa isusu munyika medu tine vanonzi Mr. Washington Jakarta. Ndofunga munogara muchivanzwa zvakanyanya vachitaura pamusoro pezve climate change pa manewspaper kana pa maradio. Saka ivavo vanonzi Mr. Jakarta ndiye ndiwo director ve Climate Change Management Department muZimbabwe. Vanova ivozve vakati miririra muZimbabwe ku United Nations Framework Convention on Climate Change. Saka ndivo vanotungamirira chikwata chiri kuno. Asi pari zvino tine vanhu vakati wandei vangangosvika kudarika kana gumi navaviri. Tine vanhu variko vari ku Department of Climate Change. Tine vamwezve vanobva ku Parliament of Zimbabwe. Tine vanobva ku Ministry of Finance. Tine vanobva ku Forestry Commission. Sezvo munoziva tine vanobva futi ku madepartments akawanda wanda because isusu tiri ku agriculture tine madepartments akawanda arimo tine vamwe zvevanobva kuna departments akawanda
ko sei kune vanhu vakawanda kubva kumapazi akasiyana siyana kudai
sezvo munongoziva kuti climate change ino affecta kana kuti haina kungova an issue ye environment chete asi inobata bata makawanda kungava ku energy ndofunga makaona mazuva apera kwakaitika cyclone dai chinhu chatarisina kumbogara takatarisira so pane nyaya dzefinance dzinenge dziriko pane nyaya dzezveutano pane nyaya dzezvekurimwa pane nyaya dzetingati kana dzeinfrastructure kana dzamagetsi saka seZimbabwe tinoratidza kuti tinomiramira zvakanyanya nemhaka yekuti vamiriri vedu pachinhu ichi tinenge takati wandei kudarika vamwe vanobva kunyika dzichiri kubudirira dzakaita seZimbabwe asi isusu tinoratidza kuti tine vamiriri vakawanda zvikuru
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze mubazi rezvekurima vaLorenz Mashungu vange vari parunhare kuBonn kuGermany naBlessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zvirume pepanhau anhasi. Zimbabwe Independent rinoti hurumende iri kugadzirira kutora zvisiri pamutemo burazi riri kumazowe revaimbove gurukota rezvedzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Jonathan Moyo. Mudaily News mune nyaya yava Nelson Chamisa avo vakadoma makurukota ebato ravo. Mudaily News nekare paramende yasheedza gurukota rezveutano vaObadiah Moyo. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi negurukota rezvezvirimwa vaParents Shiri kuti vazopindura mibvunzo pamusoro pezviri kunetsa mumapazi avo. MuHerald mune nyaya yegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaBigimatiza vachiti vachasunga vashandi vanoona nezvekukodzera kufamba mumigwagwa kwemotikari kana kuti VID vanoita zveuori mukupa vanhu marezenisi ekuchaira motikari. MuChronicle mune nyaya yembavha dzanga dziine zvombo dzamisa motikari yekambani yeLobels muHarare dzikatiza nechingwa chinoita marofu mazana mashanu. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vashamarari veStudio 7 muri kutaura naBrian Baloyi. Tangotiwo nditaure panyaya yeavo vanoramba vachingotaura nenyaya yezvirango zvakatemerwa nyika yedu yeZimbabwe vachiti zviri kukonzerwa neMDC. Ndinoti udununu chaiwo hwakasangana neupenzi. Zvinhu zvingori izvi zvinongotaurwa panyaya yezvirango kuti tiremekedzai kodzero dzevanhu, asi unoona mangwana chaivo vanhu vachiratidzira vanofuma vachituma masoja tendemunopfuura vanhu. Munhu angotaura kuti hurumende yakanganisapo, unoona mangwana vachituma masiaiwo endai munouraya munhu. Saka nyika yedu yakaoma, iri kutungamirirwa navanhu vasingazivi zvavari kuita, madofo chaiwo chaiwo. Nongoti nerimwe zuva tichasunungurwa nyika yedu yeZimbabwe. Mwari vari kuzviona, hakuna chisina magumo, zvese zvichapfuura nokuti moswera zvakanaka.
Mangwanani akanaka vashamariri veStudio 7 vateereri vose. Ini ndokahlamadzwa nevanhu vezana kuti nharo dzavanoita handioni dzichivaka nyika nharo dzavanadzidzi. Vanoita nharo zvokuti kana chiri chinhu chitema vangangoitira nharo yakaita dzechewhite, nharo dzavo dzakaipa dzinomira zvakanaka. Iye zvanoramba yakapikiwa tikanzi masanctions ari kukonzerwa neminda yakatogwa, asi vachingoudza pachina kuti no, remekedzai kodzero dzevanhu. Masoja akafuura vanhu muna August zvikaonekwa nenyika dzose, asi vanoramba vachiita nharo vachingoti inyaya yekuti MDC ndiye akanokuvira masanctions, asi havasi kuremekedza kodzero dzevanhu.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7. uyu munhu anonzi Boruzi Ngazi andioni mufungwa make makaita zvakanaka. Ndiani munhu ungatiza muzodya muzhira ngosangana nemuzodya mutauni wobva wamutiza? Kutoreva kuti iye ari kutoramba kuti kwakapfurwa vanhu asi achiziva kuti kwakapfurwa vanhu. Kwakapfurwa vanhu zvinozikanwa.
Makadizo nyamushamarari. Zita ndoitwa Ivan V, ndiri kuno kusouth Africa. Edwe tachikumbirawo kuti vakuru vezanupf vatibatirawo masirius. Tachikumbirawo kuti vatibatirawo masirius bhikozi zvinhu zviri kuitika nenhoroondo dzavanotsanangura vakapuwa mukana wekuvhura muromo ka hazvisi kufambirana. Tiri kukumbira kuti titose vanhu vakuru vanditika, uye tinyarane tive nemwoyo wetsitsi wekuziva kuti kune vamwe vana vamwe vanhu vane ramangwana ravakatarisira, kwete kungoziva kutenga micheka nemazambia chete ekudhirowa mapicture evanhu vanotadza kutunga.
Maskoro segumuri Zimbabwe nestudio 7 tinotendai nekuti panhau dzechokwadi tatanzwa nekunyepirwa kumwana nevamwe vanhu vanozvidzitirisi tinotonga nyika. Muzimbabwe mwanga mune rusununguko rwavanotaura kuti tine makodzero dzevanhu. Dai studio 7 ichitefenyura iri muzimbabwe, asi tinotondwa nhau dzechokwadi kubva munyika medu matinova matiki here tichidzinzirwa nemanyepindo ekune dzimwe nyika. Zvinoitawo here izvi zvakomana? Kufa kwakaita vanhu musi wa1 August zvakatora masvondo kuti titange kuzobuda paZBC pachinyepwa futi nhamba yevanhu vakafa. Asi zvinei zvinhu takasunungurwa munyika kutozvinzwa nestudio 7 nedzimwe SABC dzekusouth Africa kuti zvii zviri kuitika munyika mauri, asi munyemujimbi nyika ine rusununguko. Zvinoitawo here amwana zvekuti vanhu varuma? Anongodawo kutaura zvangu nechekuti mhuri yezimbabwe ichiregedzo yaiita zvetoitoi inofana nekupfurwa ukarasikirwa navanhu vakawanda. Ikonomi ndeichaita toitoi, nevanhu vakamuisa pachigaro muNangagwa ndo vachamubvisa vanhu vamasoja. Shamba isusu vanhu zvedu tinongofira mahara akamana tikaziya mhuri dziri nherera idzi. Ndeti kwamufera ndiri pasouth Africa.
Makadi vashamarari vestudio 7, asi makazvitarisa zvepurezidendi redii ratoti muNangagwa rimborimwe nenjere rere, nekuti zvinhu zvaanoita izvi hatisi kutomboona kuti nyika iri kuenda nekupi. Iye zvino vana vati ri kuzvara, iye zvino hapana kana chinhu chiri kumbobuda, kana muzvikoro vana havasi kudzidza nekuda kwenhamo yemari. Iye zvino bhuku 1 rakuita $15, saka apo mabasa acho hasi kuwanikwa. Handizivi kuti tinosvika kupi naye munhu uyu. Ndo zvinokumupa kugara nemascava nekunopisa nekunopisa. Ndini Patrick Musipa pandiri pashurugwa.
Makadiko vakuru vestudio 7, ini ndinoitwa Magodo, ndikuno kuchipinge kwachipangai. Nawe refugees shuwa tinogara navo kudhuze kwedu, but pane zvinotishamisa kumarefureji avekuno. Pane zvirimo utano, zvinhu zvinotinetsa, utano hwavo huchakamira zvakanaka, but kudai hurumende yaikwanisa kuvapawo zvibhorani nekuti mvura ishoma murefurejis kembo mutongogara. Mvura ishoma, mateleti amataura pastudio 7 akamanuka nezoro mashoma. Mvura unoona pamuchibhorani kana kuti pamugodhi 1 vachiita laini yekuchera mvura kubva makuseni kusvika zvavaravira usiku vachichera mvura nokuda kwemuchibhorani chimwe chinonga chakavandirwa. Ndaikukumbira zvangu kuvakuru vestudio 7 kuti vehurumende musvitso audio yangu kuti vainzwe kuti zvibhorani murefurege kembu zvishoma. Zvinocherwa nevanhu vanokwanisa kusvika almost 2000. Munoona zvibhorani zviviri, chiona pa 2000 mateka haasi kubuda mvura, mugodhi yacho mvura ishoma. Ndoti zvitaiwa studio 7, ndini wenyu baba va energy Magodo kuchipinge.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Chinokukoka kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye tinokumbira tinokurudzirawo kuti avo vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka vatitumirewo pfungwa dzavo. PaFacebook pedu, pa Facebook page pedu ndiri kutandarana takunda Gerald Homwe, Robert Muchandiani, Godfrey Mutsvangwa naStan Matamba nadzo. Chef Chef kumarondera uko wakadini ako, tinotenda nemameseji ako na Sister Sara Mazengera. Presa Nathan ari kuseka akembavha dzashandisa zvombo kubatshingwa muHarare. Zvinhu zvavo mazvinhu zvavo mayedwe. Zvino topotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemapato anopikisa zvakaratidzira muMalawi neZuro zvichiti sachigaro wekomishini inoona nezvesarudzo munyika iyi Amai Jane Ansa vatiye basa. Varatidziri ava vari kupomera Amai Ansa mhosva yekubatsira mukubasarudzo yakaitwa musi wa21 Chivabvu gore rino. Muguta reLilongwe varatidziri vakapinda nezvechisimba mumahofisi ehurumende vachipunza mifananidzo yomutungamiriri wenyika vaPeter Mutharika. Nyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzapamidzira nguva iyo Russia icharamba iri pasi pezvirango pamusoro pemhirizhonga iri kuitika kumabvazuva kweUkraine. Pamusoro pezvo, European Union inoda kuti Russia ishande nayo mukuferefeta kudonedzwa kwakaita ndege yekuMalaysia yakange yakatakura vanhu. Zvirango izvi zvapamidzwa kwemwedzi mitanhatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019 chauyisa kuAmerica vechidiki vanobva kuAfrica vanopfuura mazana masere. Umwe wevechidiki ava anobva kuZimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kuZimbabwe kwakabva vechidiki makumi mana nevaviri. VaChere vanova munyori wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoti vachange vari muAmerica kwemasvondo matanhatu uye ivo vanoda kutarisisa zvedzidzo kuti vaone kana Zimbabwe ingakwanisawo kutevedzera nyika yakabudirira seAmerica. Tabata VaChere kuti tinze nokushanya kwavo.
Takauya kuno kuAmerica isu vatungamiriri vechidiki vanoita zvakasiyana-siyana vemabhizinesi vechivhiki yeleadership muZimbabwe. Takauya kuno kuzosanganawo nevagari vemuno muAmerica tichidzidzawo mararamiro avanoitawo nemaopportunity nekupanana pfungwa maererano nekuona kuti ivo vanozvigonawo sei zvimwe zvacho uye tingaendawo kumusha tikakwanisa kunge tichizviitawo here zvokuti nyika yedu ienderero mberi senyika yeAmerica inowanika iri pamberi panyaya dzebudiriro zvokudai.
Chirongwa chakakuunzai kunoku ndechipi?
Chirongwa ndeche wechidiki wemuAfrica chinonzi Young African Leadership Mandela Washington chemuna 2019, asi chirongwa chinoitwa makore ese apo vanosarudza vatungamiri vechidiki munyika dzese dzemuAfrica vachiunzawo kunoku kuti vachisangana nevamwe vemuno muAmerica.
Makauya muri vangani?
Kumusha takabva tiri makumi mana nevairi vanova 42. Takauya tiri pamwe chete asi zvaizoenderana nekuti vanga vachaiswa vachanogarawo mastate api.
Muchagara zvakadini?
Tiri muno kwemasvondo anokwana kuita matanhatu asi tiri kwakasiyana-siyana kudaro tiri mumayunivhesiti akasiyana. Tichazosangana mumazuva matatu ekupedzisira muguta reWashington DC tose vemuAfrica wechidiki wese vakaunzwa, vatungamiriri wechidiki wese vemuAfrica vakaunzwa, tichazosangana muWashington DC kubva musi wa1 August kusvika musi wa3 August.
VaChere, chii chamunotarisira kudzidza kana kuti kuwana murwendo rwenyu urwu?
Ini nyangu zhinji inonyanya kubata kunyaya dzezvedzidzo. Tichitarisa kubudiza kwakaita America panyaya dzidzo, tichitarisa masubjects akaita zvoumi chaizve na science and technology. Ndizvo zvandichanyanya kunge ndichitarisira chaizvo kuti tione kuti chii chinoita kuti vange vachikwanisa kudaro zvii zvibatsiro zvavainazvo. Uye zvinokwanisa here kuti tikaenda kumusha zvinhu zvakadaro tinge tichizozviimplimenta kuita kuti nyika yedu inge ichisumukirawo ichienda mberi kunyange munyaya dzescience and technology idzodzo dzakadai.
Kusvika pari zvino vachere, matambirwa zvakanaka here? Muri kubatwa zvakanaka here?
Tinotenda zvikuru hurumende yeAmerica nekuti bata rikutitambira nemufaro. Nhasi uno tatotumirwa mashoko kubva kune mutungamiriri weAmerica waDonald Trump. Watotipa magwaro kuti chingamidza zvikuru achitapa on behalf of American citizens vese vachitishuvira kugara zvakanaka, uye ndo hurumende yavo iri kumhanyamhanya kutibatsira kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatira zvakanaka mumese mati kugara kumayunivhesiti. Ndo iri kumhanyamhanya kuti zvese zvinge zvichifamba zvakanaka. Chiuyezve tichazenge tiri kupa tichasvika kuWashington DC tinoemba tichasangana even nekwatiri kumaprovhinsi nevakuru vehurumende vachone tichikurukura zvakawanda zvinoita kuti kudyidzana kweAfrica pamwe neAmerica unge kuchienderera mberi.
Ava vanga vari munyori wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuKansas City muno muAmerica neStudio 7. Yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa razvikisa mapurisa nezvourongwa hwaro hwekuda kuratidzira muHarare. Mapazi akasiyana siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvamamiriro ekunze kuGermany. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.